manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera akanaka vatereri tinosangana manera anasi uri musi wesvondo zvita 17 2017.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni studio 7 iri muWashington DC.
Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vakawanda
nekuti tisiri kuti takarima gorosi munomunyika medu munomuzimbabwe patozonoka chingwa chakuti chakwira komandi agriculture yaikunzi yakayavai success kuchibabhijeti here kana kuti vanhu vakusabotejawo havo new system nekuti iyo new system yacho futi haizotora action but tokona kunge kusabotaje waizvo zvabva zvangokwira.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwakaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Musatanganwa chazoro nehope muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu zanu ndiyo ichiri kutonga iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa dzandiwo civilian authority asari masoja asi masoja avatungakotiriyo zanu. Vanhu ngavazoti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara wakanaka vana vedu vane mabasa maindastiri avhurwe vanoita mabhizinisi tiite mabhizinisi tichibudirira basa rokuvhotera vemc.
MDC inotungamirwa nava Morgan Tsvangirai yoyambira veruzhinji zvavanofanirwa kuita.
Iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunzva tudzva ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitamburasana nemhi vachadhiliwa navo asi gwindo guyo dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota president Emmerson Mnangagwa.
Sezvo tichitema tisina divi reratinorerekera nhasi tinokupaiwo zvinofungwa nezanu PF.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland and West pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose vanoti havasi kufara nokukwidzwa kwemitengo yechingwa vachiti maitiro akadai anopesana nechinangwa chehurumende chokudzikiswa kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Adha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nezuro vanhu vakawanda vakashamiswa apo vakaenda kunotenga chingwa vakawana chingwa ichi chakwira mutengo. Chingwa icho chaisimbotengwa nemari inoita masenzi makumi mapfumbamwe chave kuita dhora rimwe chete ukuwo chaimboita dhora rimwe chete chave kuita dhora rimwe chete nemasenzi gumi. Kukwira mutengo kwechingwa kunotevera kukwira kwezvinhu zvakawanda zvinoraramisa vanhu zvakaita semukaka, mafuta ekubikisa, furawo yekubikisa chingwa pamwe nenyama. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaDenver Chimuka vanoti vari kushamiswa nekukwira kwechingwa apo nyika yakakohwa chibage negorosi rakawanda gore rino. Vachimuka vanoti kukwira mitengo kwezvinhu hakuzi kwechokwadi asi vanhu vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Zvinotoshamisa nekuti tisiri kuti takarima gorosi munomunyika medu munomuzimbabwe patozonoka chingwa chakuti chakwira komandi agriculture yaikunzi yakayavai success kuchibabhijeti here kana kuti vanhu vakutosabotejawo havo new system nekuti iyo new system yacho futi haizotora action but tokona kunge kusabotaje waizvo zvabva zvangokwira.
Mumwe mutengi asina kufara nekukwidzwa mutengo kwechingwa vaDarlington Manyevere vanoti kukwira mutengo kwechingwa hakuna kunaka sezvo vanhu vakawanda vanodya chingwa mazuva ose.
Kukwira kwechingwa ndokutanga kwazvozvese zvatokwira nekuti chingwa ndozvinodyiwa nemunhu wese everyday. Kangwana chakwira nemari yachakwira nayo togona kuona kunge mari shoma yedu 10 cents but mari yakawanda 10 cents yatokwira nayo.
Vama nyewele vangutava wane hurumende ichikwanisa kugadzirisa nyaya yekukwira kwezvinhu sezvo zviri kutangira pamafuta ekufambisa kana kuti fuel. Vama nyewele vanoti hurumende iripo haikwanise kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti havana pfungwa itsva dzekuvandudza upfumi.
Mashoko wakati ninga kati wana president kuti zvinhu zvisakwire iwo handione pane chavanongasa kuzvimisa nazvo because zvinhu zvacho zvacho zviri kubvira pafuel because vese vachakwidza zvinhu vanongatira nyaya yefuel saka handione president vanengoti vanongasa kumisa nazvo zvinhu zvaramba zvichitokwira senyika yedu ndikunatsoona nyika yedu so haina mamwe hapana zvinyuwani zviripo saka zvinhu zvinotokwira. Hapana maidea, hapana maidea zimanyona haribu. Kungotaura hose kuti munhu arikutaura papublic kuti zvinhu zvano kukwira but ndozvinhu zvacho ndozviri kutoitika hapana kudzoreka kwazviri kuita.
Mumwe mushani wekambani inogadzira chingwa Yellow Bells uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti kambani yake yakakwidza chingwa sezvo zvinogadzira chingwa zvakaita sefurawu zvakakwira. Izvi zvinotsigirwa neimwe kambani inobika chingwa yeBakers Inn iyo yakaburitsa gwaro ichitsanangura kuti yakakwidza chingwa nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa kubika chingwa. Asi vatongai nyika yaramba ava vanorwira kodzero dzevatengi vanoti chinoita kuti vasagamuchire kukwidzwa kwechingwa inyaya yekuti makambani makuru ose anobika chingwa anoti Lobels, Bakers Inn neProton vawirirana kukwidza mutengo wechingwa nguva imwe chete. Vanyika yaramba vanoti izvi zviri pachena kuti kukwidzwa kwechingwa hakunei nemitengo yezvinhu zvinogadzira chingwa asi kuwirirana kana kuti cartel izvo zvinopesana nemitemo yemafambisirwo ezveupfumi asingamanikidzwe.
Kukwira kwazviri kuita zviri kurakidzira kuti pane makambani anogadzira zvingwa vari kubatana pamwe chete vachikwidza zvinhu panguva imwe chete zvinova zvatisingatarisiri kunge zvichiitika ine free economy zokuti when you start operating atinoti macartels ekuti pricing regime yavo inofanirwa kufanana nokuti panenge pasisina competition hazvifanirwa kunge zvichidaro nokuti makambani anofanirwa kunge achiita competition yekuderedza mitengo kuti vakwanise kuwina bhizimisi rakawanda pane kuti vange vachiita pamwe chete. Zvazvinoreva ndezvokuti kana vakubatana kuti vachikwidza vanenge vane agenda yavanenge vainayo of which agenda iyoyo tinenge takatarisira kuti inenge yava agenda against the government.
Mukuru weConsumer Council of Zimbabwe Muzvari Rosemary Siyachitema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nhasi izuva rekurumbidza musiki avashande. Vachitaura pamusangano wavo weCongress yeZANU-PF nechishanu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakayambira zvitoro kuti vafanakidzwe nekukwidza mitengo yezvinhu asi mashoko avo hapana ari kuateerera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi. Ndini Ata Chigoriwa.
Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yavamunangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zororo rekisimusi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vanga vave nemakore vachizowana mari yavo yezororo rapfuura izvo zvavanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura neStudio 7 amaifungai ndodha vati gore rino vari kutarisira zororo rekisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amai ndodha vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru sezvo vari kukwanisawo kutenga zvokuti vafare pazororo.
Nekuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki nokuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvinhu zvokuti vafarewo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshe iri kushayika zvayo kumabhengi but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaecokeshi. Even chero mumabhazi vamwe vakubvumawo ecokeshi neswipe dzidzidzi Saka vanhu vanokwanisa kufamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi mumwe vanongoswaipa nekushandisa futi maecocash.
Izvi zvatsigirwawo navaRicky Dube avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusvo mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo rinani pane gore rapera apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musvo usiri kuwanikwa semacivil servants vamasalaries edu, tokwanisa kunge tichishandisa ecocash nemakadzi tichinoswaipa tichitenga zvinhu. Zvakangotome hazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari, ende mazuva ano yangova nyaya yeecocash iyoyo neswiping. Saka tikapindawo muchitoro tokwanisa kutengawo neecocash kana kuti swipe iyoyo zviri nani wazvo.
Amai nyaradzo mugwiriri avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzerowo vakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai mugwiriri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zororo ikisimusi rapfuura. Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita apo pari kutarisirawo vari pamudyandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inokwanisa kubatsira munhu wese anoda kurima kuburikidza nekumupa zvikwanisiro kuitira kuti munyika muite gohwo rakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vari Joyce Ngwenya vanoti kunyange hazvo izvi zvichifadza kunzwa, chichanetsa apa ndechokuti mari yacho iripo here. Ngatinwei hurukuro yataita navaNgwenya.
Ndinoona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadhiwana kupi? Nokuti ivo pavakapinda muhotongi vakati vada kuti vange vachigirisa yatinoti budget deficit, mari iyeya inobhadharwa nehurumende ichibhadharwa maservisi akati kuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndiyo inozoita kuti manje deficit ya ichikura, chikwereti chiramba chichikura. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira.
Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba?
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndofunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo nokuti mashoko avanonangagwa akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera vanhu vari kugozhekwa chaizvo nokuti mamitengo yacho yakura.
Chimwe chinhu chavakataura zvepurezidendi ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvemabhizinisi muZimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuuraya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo nokuti vanokwanisa kuti vachinje mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tingamuti vana Dangote vayava vanonyatsomira kuona kuti mamwe zvirongwa zvatidzokwa nehurumende zvinoshandika here nenguwa ilinde not long term implementation.
Saka apa chabano fanina kutanga kugadisa chi
economics zili zega kwa zina nso kubatira na uchi kuchikunguchi kuchikuru chiripakati pewa ni chirimu ibanu ya Zimbabwe I political environment ndio yaka kanganisha zirongwa zwe business yuma business akati wande saka ngaba gazili kwa zikuta wa wazia chia na nati wama pinga zia zia kuti gazili cha inyaya de saruto gazili cha inyaya de media wanu waka sungwa wazia kori tingawa business iyo zini zato iyo my intention zato ano basi ya kuti adikamisi anadaba nuri kana kana wanu wata kudikama nyangu wanu wanu waku ndamari dani kwa chitanga wafu ndama inkia nisima oga na zizi diwao
abo vange vari nyanzvi munyadze upfumi va Rejoice Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti pasi pebumbiro remitemo yenyika mauto haafanirwi kunga achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezviri kuitika munyika izvozvi. Asi nhengo yezanu PF vagadzira chirumanzu vanoti mauto ane kodzero dzekuita zvematongerwo enyika. Asi izvi zviri kupikiswa nemutauriri weMDC vaObert Gutu. Muhurukuro yedu yekupedzisira Ray Choto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu vanova gweta kana zviri pamutemo zviri kuitwa nemasoja zvekupindira munyaya dzematongerwo enyika.
Mumbiro romutemo rinotaura pachena kuti Section 212 the Zimbabwe National Army kana the Zimbabwe Defense Forces havafanirwi kunge vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanofanirwa chete ivo kuvapo kudefenda territorial integrity yedu yeZimbabwe. Tikapindwa nevavengi vakada kutirwisa, ndo basa reami kuti itidzivirire kuona kuti hatirwisi. Kana tarwisa, tarwisana nevavengi vanenge vauya tichishandisa masoja. Zvimwe chete zvona mapurisa. Mapurisa is the Zimbabwe Republic Police, inofanirwa kuchengetedza runyararo nokuona kuti kana pane paparwa mhosva vapara mhosva vasungwa nyaya dzaferefetwa doketi rapugadzirwa rakwana roendeswa kumatare edzimhosva kuti nyaya dzinotongwa kana kuti muchirungu anoti dzinoitwa prosecute. Ndo basa ravo, kwete kuti vagoti vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Pari zvino chitori nemilitary yunda iri kutitonga zvitotaridza izvo kuti zviri kuzhe kwemutemo. Vagadzira chirumanzi vanozviziva izvo kuti masoja ndo ava kutonga. Zvino
vape mukana vaGutu vachirumanzi vada kuti vapindure
nyaya yekuti bumbiro romutemo rachorwa nokuti taakutongwa nemilitary, hatisatongwa ne tingakuti muchirungu a civilian government.
Vachirumanzu mukana wawe
ndo zvandataura ndikati maloya basa ravo vana vaGutu ava nana vachamisa ndorokunyepa nana vaditi. Hakuna chunhu chakaita saichocho chokunzi musoja hana pati anosapota. Iye zvino muno muZimbabwe munotozikamwa kuti pane zuva rinopuwa masoja kuvhotera pati yavanoda. Saka tisapretenda, tisataura theory, nezvo zvatozva kuti zvinofanira kuva practical. Kuna mapurisa vanotosapota pati yaanoda, kuna masoja vanosapota pati yaanoda. voda, iwa wachi wenga, wano bumiru, wano mtemu wenyika uyo uyo nutoro na wakudu, kusapota pati ya wano oda, ende zino zitongo kuti, wachi wenga, wano sapota zano PF, ende zino te secret, ndo kwa waka tanga na wako.
Atisi kutaura kusapota, zukutaura kutongwa, kusapota, wano sapota pati ya unu da kakirori mtoto, asapa, turu kutotongwa ni matoto.
Hakuna chakaipa, kana wachi wenga, wachi para kuti zano PF, zinongo vana na hivo uvo, MDC kana rimwe gore amene kuti rini kana izo wina vanenge vachiita ma generals avo vanoda kuti MDC irambe iripo saka iye zvino pari zvino vana vachiwenga ndo vakagwira nyika ino saka vachiita neropa ravakabona rakateuka risina kuonekwa ne MDC nana vagutu kuti nyika ino haimbozofi yakazova maoko avatengesi saka pana chakaipa ipapo
vachirumadzi toti izvo MDC yahwina sarudzo dzegore rinoya munoona maute aya achitambira kuti MDC ipinde mumasimba ekutonga
gore gere because ma results achataura and hapana pavanokwanisa kuramba because mauta asiri wanenge chanaudza ma results MDC nezano PF na mapato akasiyana-siyana vakabvumira na kuti ma elections anokondaktiwa nani nani saka munhu iye ndiye ane simba rokutaura kuti izvi ndizvo zvichaitika saka MDC kana kuti zano PF o masoja havagoni kuramba zvinenge zvabvumira
aiwa ndatenda ndokupai 15 seconds vagudu mukupeta chirongwa chedu
apa toda kuti vatereri vazive kuti nguva yekunyoresa kuti vavhote ndiyo ino vanga vasati vanyoresa ndoda kutora mukana uno wokuvakurudzira kuti vabude vanonyoresa kuvhota biometric voter registration iri kuitika yaamu phase 4 iyo yaextendwa nemamwe masvondo akati wandei munhu wese ngaazive kuti kuregistra kuvhota ikodzero yake taakuzopinda maelection gore rinouya musakanganwa chazuro nehope muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu ezano ndoyo chiri kutonga iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa sandiwo civilian authority asi ari masoja asi masoja vatingangoti iriyo zano vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara wakanaka vana vedu vane mabasa maindastry avhurwe vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira bato rokuvhotera neMDC
ndoya kwamuri vachirumanzu mashoko enyu ekupeta chirongwa chedu 15 seconds
mhuri yezimbabwe isakangamwa chane zuro chokuti MDC yakakumbira masanctions last week izve yakaenda ichikumbira masanctions kuti tisafe titambure maindastry edu apere zvipatara zvedu zvisava nemishonga asi iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunzva tudzva ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitambura sana nemdi vachadhiliwa navo asi gwendo guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota president Emmerson Mnangagwa
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumanzu vachitaura vari muHarare manzwawo kubva kumutauriri weMDCT uye vari gweta vaObert Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichiyokerwa naRay Choto weStudio 7 Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita basa rekusimudzira zvemagitare, vaimbi nekuronga magungano emafaro muAmerica chinoti gore zvarava kupera, vana veZimbabwe vari muAmerica vachange vachipembera Kisimusi negoredzva nenzira dzakasiyana-siyana. Taurai mupambirei anoti vechidiki vanofanira kutevedzera mutemo mukufara kwese kwavachaita pazororo iri.
Kisimisi ufikile yakaimbwa namatai. Vanhu vachange vachifara Christmas yegore rino iri kumusuwe mufuro. Hapana chatiri kunyasoza chiri kunyaso kuitika asi musuwe goredza. Ndo watiri kutarisira kuti izvoni kuchange kune New Year's party yemaZimbabwe nevamwe vanhu vekuAfrica nevekudzimwe nyika ichange ichiitirwa kuGaithersburg.
Ipo panounganwa apa vanhu vachisangana vachifara kudai. Hakuna here vamwe vanoita zvisingadiwe nemutemo vanozouyawo vachida kuita zvemadrugs, vanouya nedzimwe fodya dzisingabvumidzwe, vanouya vachiita musindo, munozvikurira sei zvinhu zvakadaro?
Chokwadi chaicho chiripo ndechekutika tinoona kuti kunyanya mitambo yatinoita yemaZimbabwe. MaZimbabwe nevanhu vanoda kufara, vanhu vasina rusha, vanhu vasingade zvekurwa. Vanhu vasingaite zvemadrugs. Saka tine rombo rakanaka mufungiri kuti ndane makore anodarikidzira gumi ndichiita semutambo. Hapana kana musi umwe chete watakamboona maZimbabweans paakazonzivarwa vazoita sei. Vanhu vanofarira kungomadoro ravo votamba voenda kuZimbabwe. Vane tsika dzavo, vanhu vane unhu hwavo, saka ndochinhu chandinonyanyofarira Sitereki paMaZimbabweni ichocho.
Munoona sei huwandu hwevanhu vekuZimbabwe mukubuda kunze vachisangana nevamwe vachifara panoungana vamwe, zvazvava zviri makore ekumashure nezvazvave nhasi, tiri kuenda kupi?
Iye zvinoizvi tiri kutoona kuti vanhu vakawanda. Kare ndinotondera ndichiri kutanga kuita izvi zvekuunganidza vanhu zvemafaro, vanhu vaiuya asi vaivenge vari vashoma. Asi mukatarisa iye zvinoizvi ndotarisira kuti pane zvikonzero zviviri ndofunga zvaitisa kuti vanhu vachiuya vakawanda kumitambo yatinoita. Chekutanga ndechekuti maZimbabweni auya kuno kuAmerica vawanda. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakuziva zvinenge zvichiitika munharaunda yavo pamusana pezvinoshandiswa zvinana Facebook, nana Instagram nana WhatsApp.
Vechidiki tiri kuona kuti vari kuwanda mukati menyika yeAmerica, vachiuya kuzvikoro, vamwe vachiuya kumabasa. Shoko renyu ramungavakandire nhasi vatiwo mukoma tavo vakati zvakati, ngatiteedzerei tivakige nderipi?
Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mari inokurumidza kuuya haigari, ende mari inokurumidza kuuya inoendesa kujeri. Saka tinoti chengetai tsika dzenyu, endai kuchikoro, mushande nesimba.
Uyo ange ari taurai mupambirei ari kuMaryland muno muAmerica achitaura neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Upenyu wedu uri
mumaoko ake tobasa masimba.
Upenyu wedu uri
mumaoko ake tobasa masimba.
Mari baba
tibatise.
Ange ari taurai mufambiri ari kuMaryland. Pamusorai Jehovha makanaka mimanzi wechitendero kuti yakwamuri uchibva kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, chinoimba kuti mutange mwine isu zvakare mangwana mangwanani na 7 makuseni apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti murare zvakanaka vatereri.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva 6 a.m. na 2 p.m. Tizivisei nekuti tumira tsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa munotibata zvakare. Tapedza, ndini wenyu Evans Dzininga ndiri muWashington DC.
Sokuisika ndisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Isikhathi sesedlule kancane ku half past 7 nawalamukela Studio 7 ngesonto mhlaka 17 nampalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga, le mali isilela emabhanga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe.
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhu ezikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities. Besithemba ukuthi kuzatshintsha, kodwa kuba wese. Isinkwa loso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke.
Amasotsha e-Western Nicholson abikwa ehlukuluza otshekeja efuna ukufumbathiswa ukuze baqhubekele phambili ngomsebenzi wabo osekubangele ukuthi abaningi bengasayigebha igolide.
Masotsha maya kurudo kasilande entabeni ngalathi siye sentabeni singagebhi.
Iqembu lokucindezela elebhethu likaZulu liphakathi kwamalungiselelo okutshengisela lisola ikhefu lokumanyana kwebandla lezanu lelezaphu eleUnity Day, kodwa amapholisa adonsa inyawo ekumapheni imvumo yokufola. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe. Intengo yesinkwa, inyama lokunye ivuke isikhuphukile izolo, yona imali emabhanga ilokhu ililihlo lentwala. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuqonga kwentengo yempahla kubonakale kakhulu kuyona le nyanga kaMpalakazi, lapho le mali ehlawuliswa uZulu kumisebenzi ehlukeneyo layo ithe xaxa. Inhlolisiso enziwe zingcwethi kwezomnotho iveza ukuba intengo iqonge isukela kusilinganiso sokubili ekhulwini kusiya kokwedlula ikhulu phakathi kwenyanga kusukela lapho umongameli Mnangagwa ethatha intambo zombuso. Kumbiko wakhe awethule kubalandeli bebandla lakhe leZANU-PF ngesikhathi kungenwa umhlangano we-Special Congress, uMnangagwa ukuze osomabhizimusi labalungisa impahla ukuba behlukane lomkhuba wokufuna ukwenza imali yenzuzo enengi ngokwedlulise amalawulo ngesiphangiphangi. Kodwa osekusenzakala kusobala ukuba akekho okulaleleyo lokho, ngoba yilowo lalowo ebonakala esenza santando lapho ethengisa impahla yakhe, kakhulukazi eyokudla. Lokhu kuchiye uZulu ilizwe lonke ephethe ongaphansi esethuswa yizehlakalo zokuqhubeka iqonga intengo yempahla ngokuphindiweyo. Ngempela viki uZulu uvuke esengobona ukuqonga kwentengo yesinkwa ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% sisuka kudola linye ukuya kudola lamasenti alichumi ilofu lilinye. Izakhamizi zeHarare okubalisa unkosikazi Mabel Mhlanga zitshengise udana okukhulu ngalesi sehlakalo.
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhu ezikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities. Besithemba ukuthi kuzatshintsha, kodwa kuba wese. Isinkwa loso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke.
Unkosikazi Mhlanga uthi okubuhlungu kuye labanye yikuba lokhu kwenzakala ngesikhathi uZulu elungiselela ukuya kukhefu leKhisimusi.
Njalo okunye imholo kayikhweli. Kuyabe kulokhu kukhwela izinto kuphela ama-shops kodwa umholo wona ungakhweli. Lokho kusithwalisa nzima kakhulu, siphatheka kabi kakhulu. Yilo uDuku esihlangana lalo kulezi insuku.
Umnumzana Caleb Shumba uthi lokhu kuqansa kwentengo yempahla kuyisibonelo ukuba ziza kuba nzima izikhathi esesingena kizo ngaphansi kukahulumende kamongameli Mnangagwa.
Kolokhu kukhwela kwama-prices kutshengisa ukuthi uhulumende ukaMnangagwa vele kasoze atshintshe izinto lapha eZimbabwe. Kutshengisa ukuthi indubeko yabantu izaba lokhu iqhubekela phambili, akusoze kube nenhlalakahle phansi kwehulumende ekaMnangagwa. Uba leyi hulumende yihulumende yamasotsha, abakwazi ukuthi i-economy ihamba kanjani. So hayi singabokhangeleka izinto ezinhle uhulumende ikaMnangagwa.
Impahla ebalisa amafutha okuphekisa, ichukela, irayisi, iflawa kanye lochago lokunye okudliwayo sekubiza intengo ephezulu kulalokho obekuyikho khona kunyanga edluleyo. UZulu uthi kusobala ukuba osomabhizimusi bengelani loZulu, okwabo kuyikufuna ukwenza imali yenzuzo ethe xaxa kuphela njalo bengalaleli lapho bekhuzwa inkokheli. Abe-Confederation of Zimbabwe Retailers Association bathi lanxa lokhu kuqonga kwentengo kubangelwa yikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, okunye sekusengezwa yikuganga nje kwabosomabhizimusi. Ingcwethi kwezomnotho zona zithi izinto zilakho ukuqhubeka zisiba nzima kumuntu kazane weZimbabwe ngaphandle kokuba uhulumende abeke imithetho elukhuni ukwenqabela ukuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya, othi yena lokhu kungaba kubangelwa yikuphiwa iholo lebonus okwenziwe izisebenzi zikahulumende.
Ye, lokho kuyinkinga ngoba siyazi ukuthi nxa umnyaka sophela uhulumende engavele akhulume ukuthi kuzakuba lama-bonus kumbe izisebenzi zikahulumende zizaziwa imali, abantu abathengisayo baba novalo lokuthi baphangiphangise ukukhweza izinto. Ngibona nje uhambelana lakhona okwenza ukuthi bezwe kuthiwa khona izisebenzi zikahulumende zizakuba lezimali ezithize kumbe ukuqandaaa-bonus, kodwa yinto vele siyijayele lapha eZimbabwe.
Okokuthi akula ezombusazwe lapho ezingazi khona, ikakhulu nxa sikhangela ukubana umongameli Mnangagwa ngumuntu ongani ubethembise ukuthi uZulu akhangele okungcono, kodwa kukhanya ubungcono bakhona bobikhona. Akula yini ezombangazela?
Ya, phela yabona ukuthi nxa yena ekhuluma njenge-politician, isizathu sakhe ngesokuthi achaze abantu, akutsho ukuthi into ayikhulumayo yinto eyenzekayo. Ngoba ipolitics ne-economy kutshiyene. Njengoba sitsho nje ukuthi singathi khona abantu bama-business vele i-enthusiasimu lokuthakazelela inguquko balayo, kodwa sebekhangelele khona phela ibubuhwaba bakhona phela ukuthi beze kuthiwa khona into ziyakhwela. Angikhole ukuthi into iyakhulwa ngomuza Mnangagwa into ingakhucula i-economy umdembi umuzi wethu ngenyanga eyodwa kubeza imbili, hathi yilo mthemo. So asikhangeleni nje khonokho engutsho ukuthi abantu bathabele nje ama-bonus la aza kuza ikhubekhweza intengo yabo.
Manje ngokubona kwakho khona lokho okwenzakalayo kusoze kubangele na ukuthi uZulu abone ungani umongameli Mnangagwa uyehluleka njengalo amelamayo owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe?
Iqiniso phela kusuze kuthiyane, ngoba phela abantu nxa bethengisa ukuthi hatshi njengoba sengibusa mina izinto zizakuba ngcono, abantu babona umbuso ngendlela abaphila ngayo esingathi i-post of living. So nxa isibe sizathiwa isinkwa sesikhwelile sikhwelile lalokhu lakho ipetro vele yasikhwelile, bagcina sebedana sesikhandi engxenye lo owayekhona wayengathi ngconywana ngoba kathesi lisithembisa ukuthi into zizaguquka kodwa zikuquke. Yikho kufanele ukuthi nxa eguqula yena engakhangeli kuphela into zomnotho, kakhangele into ze-politics, ama-political conditions, ngokuthi abantu babona ukuthi into ziyaguquka nganeni langapha. Lokhu akukhuluma yiyazakala, kodwa abantu bakwakhathesi bazakhanya bedana ngokukhwela kwentengo yezinto lezi.
Alo ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Nidom Wave, 4930, 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Amasotsha eWest Nicholson abikwa ehlukuluza ojekeja abafuna ukufumbathiswa ukuze izembamgodi lezi ziqhubekele phambili ngomsebenzi wazo osekubangele ukuthi abaningi bengasayigebha igolide. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Buviki edluleyo endaweni yeWest Nicholson lapho kugcwala khona izimbamgodi bobekwamalunga ebutho amabili akade sukavimba umgwaqo kuroadblock engenele ojekethe entabeni lapho abakepha khona igolide. Sixhumane lomunye wabo ojekethe laba ongathandanga ukwazakala ngoba isesabela impilo yakhe.
Masotha maya kurojo kasilande entabeni ngalathi siye sentabeni singajeki. Ayi athi isikorokoza njanjani wathona. Azikhona incwadi bambuluza kwena. Bebesifunela imali befuna ukudizwa basikhiphisa izimali. Basikhiphisa izimali bathi baphendula ngofo bazofuna eyiyo. Umuntu ogebhayo one muntu ele 50, one muntu ele 50 beyongu-2. Bebezogebenga nje bekwisitosi sokugebenga kuphela. Besithi ababi buya everyday bezothatha $50 each muntu.
So kule mbiko ethi amabutho asephatheka kundaba zokuhlukuluza abantu nanxa izikhulumeli zabo zisithi imifanekiso ethunyezelwana ngoZulu emafonini eminye yakhona ngeyakudala. Kodwa inhlanganiso ethula izehlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi amanye amasotsha asevuke ubhova. Ingcwethi ecubungule ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi kuzahlala kule mbiko yokuhlukuluzwa kukaZulu libutho nxa liqhubekela phambili lisemphakathini.
Amasotsha kakhulu akhangele izitha eziphuma ngaphandle kwelizwe kumbe izitha ezingaphakathi kwelizwe ezingabe zihlomile ziyingozi. Nxa amasotsha esesenza umsebenzi wamaphoyisa lokhu kuyingozi kakhulu.
Iningi esabelweni sezansi emaNdebeleni ikakhulu abasakhulayo baziphilisa ngokwemba igolide ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Kule mbiko njalo eveza ukuthi ibutho lihamba lisethusela uZulu ongabhalisanga ukuvota lisithi lo ezatholakala engelabufakazi bokubhalisa ukuvota uzawukhomba umuzwe lotshwala. Abanye bathi ibutho lalo selifunda amaqhinga amapholisa okwenza imali emgwaqweni ngobugwelegwele njalo sokuzafana lalapho amapholisa esavimba wodwa emgwaqo ngesikhathi sombuso kaMgabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukulwisana lobugwelegwele elizweni njalo labo abazatholakala belecala bazaphelelwa imisebenzi. Imizamo yoxoxa leziphathamandla zebutho ngalolu daba iyehlule kodwa ibutho selikhiphe inombolo lapho uZulu okumele athele khona ethe wahlukumezwa ngabebutho. Le mbiko yokuhlukumezwa kwabojekeja ize ngesikhathi sokulokukhonona ngokuziphatha kwamanye amalungu ebutho okubikwa ehamba ehlukumeza uZulu. Ibutho linconwe kakhulu ngoZulu ngesikhathi kugengulwa umbuso kaRobert Mugabe kunyanga edlulileyo. Kodwa imbiko ethi ibutho selihlukumeza uZulu selidala ukuthi iningi lithi nga ibutho liyabuyela enkambeni lisuke ezitaladeni. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930-15580 laku 6080 short wave frequencies. Nila kunjalo ukusitola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of bending, land of blue sky, land of
yebo ke zulukandaba sesitholakala ke kuzikhathi ezinye ebesingelazo siyatholakala ke ngo 7:30 ntamba ekuseni sitholakale ngo 7:30 emini ngo 2:30 emini sitholakale njalo ngo 7:30 wantambama nsuku zonke yiko ke lingaya ke la ku website yetu voandebele.com. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Lisibamba kumakakazi aku 909 medium wave la ku short wave 4930-6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Lila kwenjalo usithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele ANC abekhangelelwe ukuvotela umkhokheli walo ozelama umnumzana Jacob Zuma obengumongameli welizwe. Ukuvota lokhu kubikwa kumisiwe ngenxa yokudoniselana kubangwa ezomthetho obungalandelwanga kahle. Abantu abathathu kade behlome okwesabekayo bangene kwenye isonto edolobheni leQuetta ePakistan bazikhuphula bafa ndawonye lamakholwa ayithoba minwembili. Iziphathamandla zakwele Australia zithi isizalwane sakwele South Korea sibotshiwe ngemva kobufakazi bokuthi besiyinsoli yeNorth Korea. Amabandla ezombusazwe elokhu esungulwa khona sokulesikhathi esifitshane ukuthi kwenziwe ukhetho. Kulelinye njalo ibandla eselisunguliwe ake sizwe ingxoxo esiyenze lomkhokheli walo.
Ukhuluma nomnumzane Ncube lapha uCassidy Ncube and leading iZimbabwe Rainbow Democratic Party.
Leli libandla elisungulwe nini?
Libandla elisungulwe almost 5 months ago and then officially sazibika emphakathini, but all along umsebenzi usaqhubeka kuma grassroots ngoba sikholelwa ukubana nxa libandla labantu maliqale ngaphansi lingaqaleli phezulu. Yinto esungulwe abantu baseZimbabwe.
Kahle kahle ibandla leli limeleni?
Leli bandla ke njengobana silibiza ubana yi-Rainbow Democratic Party, ibandla elibe abantu bonke baseZimbabwe. Nxa ungakhangela iy'nhlungu ney'nhlupheko ebesiphila ngaphansi kwazo kuphasi fet almost 38 years now kungenamehluko okhona. Obesinabo-ke amaqembu esingababiza kubana ngama-opposition parties, but i-impact abake baba nayo bayenza kule indawo ayizange yaba nomehluko omncane. So sabona ke kufanele kubana siphakame sine sikhulumisane nesizwe sikhulumisane nabantu kubana sibe nenjongo inye kubana sikhulule ilizwe lakithi ngaphansi kwencindezelo esingayibiza phecelezi nge-economic slavery siphakathi kuyona namhlanje.
Manje libandla lakho lilamalunga ilizwe lonke jikelele na njalo ungasitshela ukuthi selilabantu abangani?
Kakhulu ngibuye ngizame ukubana iqesane ukubana ayisibe bandla lami cha, libandla labantu eselisabalele kuwo wonke ama-province njengoba nangikhuluma sinamagatsha eHarare province, sinamagatsha-ke eMathebeleland and then sebenze nama-inroads as well eMidland. So siphakathi komkhankaso already ama-structures sewebunjiwe to the extent okubana silungiselela ukhetho oluzayo, sibheke kubana kube nama-MPs nama-councillors nama-senators azomela amalungelo nenkululeko yabantu. Khangela ubana singena ekhethweni esibhekane nalo njengobana ngishilo ukubana libenza labantu elisungulwe ngabantu from the grassroots levels. So babizi balungiselela ukhetho esibhekane nalo oluka-2018.
Lona ibandla lakho limi njani? Ungasitshela nje abalutshwana abanye abakusekelayo labanye abalezikhundla zaphezulu?
Ngibuye njalo ngisikhumbuzane mnumzana ukubana ayisilo bandla lami, ibandla labantu. Ngithemba ngithanda ukubana ngikugcizelele lokho. Yebo, sesiqalile ukubana sibe nabantu abasisekayo. Bangicelile-ke ukubana ngibe yi-interim mongameli of which ngivumile ukubana ngibathungamele and already sinawo-ke ama-structures esinawo nationally. No chairman wethu sibuye njalo sibe mobilizing usecretary wethu. Yes.
Ye, uyabaqamba lapho izikhundla ezikhona. Ungasipha amagama abantu bona labo bathoyo ukuthi sebekhona abalezikhundla ozigqambileyo?
Yebo Nkosi yami, ngingabasho lapha ukubana sinobaba uMasuku, uDonald Don Masuku. Yes, onguye nje osiphathele
lo-ke ngumnumzana Cuthbert Ncube, umkhokheli webandla elitsha ele-Rainbow. Okwakhathesi-ke asizweni ingxoxo engiyenze lo mcindezeli wengoma zeHausa u-Oskido u-Oscar Mdlongwa. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani lezi nsuku Oskido?
No, I'm busy. I just finished my album, so I'm busy promoting album members.
Ithiwa yini album le?
I check it now available on iTunes, 50 degrees. Oskido, 50 degrees.
Lo umnyaka awuyenza ama-shows akho lana oyakwenza eZimbabwe?
Well, I'm doing a lot of shows in Zimbabwe, Lesotho, Botswana, so I'm just all over. Yabona the place. Yabona, so I'm just busy finishing my gig guide. So 27 years is a big one which we do like a Bulawayo, which is big. It's really Amazon Sports Complex in India. So we now just different artists. And then immediately, now go to Arab, to Cape Town, then
kukhona yini okukhangeleleyo ukuthi uphathise ama-artists aweZimbabwe?
Well, I don't help. I own a particular area because I'm dealing with different artists. Because I don't limit myself. That's what I've been doing for years. As it is, I'm busy now with a brand new song, Enzo Ifana Manje, not a video. So there's so many artists in Zimbabwe. So I don't put myself in one particular place, but yeah, in Zimbabwe I help the artists all over.
Ngapha ke kwele Melika bakhona okhangelele ukuthi usebenze lapho?
No. Not at the moment. Umuntu engisebenza nawo Louis Vega is part of Masters at Work. Yabona, that's the person who I'm busy working with. Yabona at the moment.
Khona lapho owakwenza ingoma kaMahlathini leyana, kanti ungasitshela nje ukuthi laphana wayekwenza njani ukuthi uzwakale nguye yena ohlabelayo but i-beat sitshintshile?
No, we had to go sifune i-vocalist ecula njengamahlathini and then from there we got the right person who
owene voice efana nekamahlathini ngendumbe ingoma yakho nabathi miruza melodi yalapikeni nje lihulu ya phala phala yalapikeni nje lihulu. So therefore, we get the right voice for that song.
Ah, it's one of my favorites. Ngiyayithanda kakhulu.
No, ngiyabonga Nkosi yami.
Umculo wakho, indlela ocula ngayo kathesi, ungathi wena yini igama layo? Umculo yaguquka sokulabo gqomo lokunye okunjalo owakho ke?
No, ima understand ukuthi igqomo is part of kwaito. If ungamamela omunye phezu komunye, those are lyrics of kwaito. You understand? It's only, it has gone upbeat, so there is a much difference. I check out the biggest songs now as a gqomo, all the most mostly kwaito lyrics. So for me, I think you must understand that as time goes on, there is always a change in the music industry. I wanna people change, and also they change different styles. I wanna I'm still part of Kwaito. I'm there in the gqomo. My new track called Ama Orange. It's a gqomo track. My uzoyizwa ukuthi sikama orange. Siwanike uteacher. Siyimgwazisele. Siwabeke phansi. Bese siyaphenduka. Bese siyaphenduka. Uyabona. So the Kwaito elements are still there, baba. So it's only that you must understand when generations change, people they start calling this and that. But it's still like that.
Hayi kuyizwakala, hayi mbongile kakhulu. Likhona yini lokugcina ungaliphosela abalandeli bakho?
Ah, mina ngithi maniza eAfrica, make sure that just check out my page at Oskido. I believe nizobona ukuthi ngidlala kuphi. For those who are coming through, uyabona this side banyazi ukuthi baningi abalandeli abakhona. So nani ningangithola, you can follow me on Instagram, it's Oskido I Believe. Kutwitter nizomthola Oskido I Believe. Kufacebook ngikhona. And then nje uyabona niphathe kahle, siyazi ukuthi that time of the year okuba yiphithiphithi. Cela niphathe kahle emakhaya, uyabona kube mnandi. Happy New Year in advance to everybody. Big up man, hola, akube mnandi lapho.
Okay, thanks a lot. Siyabonga mthwakazi omuhle, igama nguChris Gande. Bengixoxa ke lapho lo Oscar Mdlongwa oyazakala ngelokuthi Oskido, umcindezeli, uproducer womculo wengoma zeKwaito engowe inkampani yeKalawa Jasmine. Oskido I Believe, owe Kalawa Jasmine
sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukanike sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga lemali isilela emabhanga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ekuseni ngo 7:30. Igama lami nguChris Gande kodwa nxa lingenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya kustudio7@voanews.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.